A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, May the 3rd, 2018. Welcome to the Women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at a call by women's rights groups and ordinary women for an increase in the number of women in decision-making positions in all the country's political parties. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, as you know, Thursday is your day. Pano pachina, chemadzimai musakanganwe.
Remember, on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation.
Yes, if you are just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the call by women's rights groups for an increase in the number of women in decision-making positions in all the country's political parties.
And the call follows results that have been filtering in from the ruling ZANU-PF primary elections, which has seen a small number of women making it in some of the decision-making positions. They have failed to meet the 50-50 representation star, and although the opposition MDC's T has not yet held its own primaries, there are also concerns that, you know, women may suffer the same fate as their ZANU-PF counterparts.
Yes, and although the women make up over 52% of the population and have also registered a large number, they are registered to vote in large numbers, yet there are concerns that this will not translate into good numbers of women in decision-making positions.
And the Constitution of Zimbabwe currently guarantees 60 reserved seats for female members of parliament through proportional representation for two terms until 2023. The same constitution guarantees equal representation of women in all public bodies and compels the state to ensure that this happens. But, you know, the constitution right now, you know, the Zimbabwe Electoral Commission must not wait for a court to challenge and ensure that the constitution is upheld, but must direct all political parties to comply with provision for equal representation. But we see, Star, that this is not happening in reality. It's on paper, but it's not being enforced in reality.
Yes.
So far.
Yeah, kulabo abasanda ukusixhuma kathesi lamhla sixoxa ngenani labesifazana okumele labo babe khona kwezombusazwe labo beyenze esingathi ngama decisions imbono. Siyananzelela njalo ukuthi isisekelo sombuso welizwe sithi kufanele abesifazana labo babe lenani elifana nala besilisa kwezombusazwe lapho sikhangela kudalele eParliament lokunye. Kodwa kunjalo iningi lithi kukhangelwa nje ukhetho lolu olokudinga abazancintisa bemele ibandla lezanu-PF kuzigaba ezithiyeneyo zelizwe. Impumela yakhona ikhomba ukuthi abesifazana bavele sebelihlekanya elincinyane khonapho. Kungazakali lokuthi abazanqoba okupheleleyo yibaphi, kodwa bona laba abavele bekhona inani labo liphansi kakhulu. Ngakho inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana ziyakhonona ukuthi ungahlolisisa uzafica ukuthi abesifazana yibo inani labo eliphezulu kwababhalisele ukuvota, kodwa nxa sokufika abavotelwayo bathi bona sokungabesilisa abathi lokhu akulwele akuveki abesifazana esikhundleni kumbe kubanike ithuba lokuthi labo bephatheke kwezombusazwe. Njalo kuke kwaba lomhlangano lapho abalwela amalungelo abesifazana abaxoxe ngakho lokho bona bevele bezinkokheli zamanye amabandla. Lapha ke sike sezwa emhlanganweni lawo kuke kwakhuluma uNkosazana Priscilla Msiyarambi Mshonga. Yena ke isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana weShime Ncube. Kwakhuluma uNkosikazi Lucia Mativenga, yena ke umkhokheli we-PDP. Njalo kwakhuluma loNkosazana Thokozani Khuphe, layo ukhokhela elinye lamacele e-MDCT. Bekhuluma ngakho khonokho ukuthi kungani abesifazana bona bengangeni kwezombusazwe bechiwa phandle. Asike sizweni ke amazwi abo bekhuluma kudaba ebesilethulelwe ngintatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu, kodwa sizezwa nje amazwi abo bekhuluma abesifazana ukuthi bathini ngalolu daba.
Kodwa abaningi baphuma kuma-political parties. Sesibonile ukuthi manxa sikhuluma ngento zabomama, uduwo lethu luvela kuma-political parties. Ngoba ama-political parties akontrolwa ngabobaba.
I-politika yona ngokwayo yinto engani yesavisa ngoba kule violence. Phakathi kuma-political parties lapho abasebenza khona langaphandle nxa sokuluyo. Uyabona, uzabona ukuthi even ngesikhathi sama-primary phakathi ephathini kuyabe kulokuhlukuluzana lokundwangundwa ngokuthize. So omama izinto zenoyizi ngabazifuni. Omama bayabe befuna izinto ezinokuthula, izinto ezihamba kahle, izinto ezigoqwe kuhle.
Kuyamangalisa kakhulu ngokuthi nomama yithi esibaningi. Ungakhangela abantu abarejisteyo omama 2.8 million barejistile njengama-voters. Kusitsho ukuthi omama yibo abaningi ufanele bebe ngama-candidates.
Kusobala ukuthi ama-politicians ethu yizihwaba zabantu. Abacabangeli abanye abantu, abacabangeli ilizwe, bayazicabangela bona bodwa. Bafuna ukudla, bathuthuthisa izizwe zabo kuphela. Lokho ukuthi balwela thina, hhayi azayimboni into enjalo nini. Ngakuthi abalela thina, ngakuthi asebasivuze ukuthi nasifunani labo, ngakuthi asibathola indlela zokukhulumisana bebodwa, bakhulumisane kuhle.
Lapho ke sizwe abesifazana ade bekhuluma okuchiyeneyo ngokuthi kambe bathini ngalokho ukuthi nani labo alingenanga lenela kwabesinxa liqhathaniswa labesilisa ikakhulu kumpumela yokhetho lama-primary elections awezanu-PF.
Kune awo vachangobva kupinda muchirongwa chedu chemadzimai pano pachirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika mumapato. Umo madzimai mazhinji vari kutsamwa kana kuti vari kushushikana ivo vachiti havasi kukwanisa kuwana zvigaro zvepamusoro. Uyezve tinoona kuti bato rezanu-PF iro riri kubva kuita maprimary aro rakatadza iro kusvitsa chiga chacho chiya chinonzi 50-50 chinotaurwa mubumbiro remutemo wekuti iwo madzimai vapiwe mukana wakaenzana nevanhurume. Saka izvi ndo zviri kushungurudza madzimai akawanda uye zvevamwe vari kutoti ivo kunyangwe zvazvo bato reMDCT risati rapinda mumaprimary vari kutarisira kuti bato iri richaremekedzawo kodzero dzevanhukadzi uye nekuvapa mukana wakaenzaniswa nevanhu rume. Tinoona kuti pane masangano mazhinji anga ari kuita iwo misangano akadai se Women's Coalition of Zimbabwe uye zvene vamwe ma coalition Rainbow Coalition vakawanda vari kuedza kubatanidza kuti madzimai vawanikwe vachitsigirana munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika uye zvekuitira kuti madzimai vawanikwe iwo vachipiwawo zvigaro zvepamusoro. Asi regai timboenda kuna amai Linet Karenye veMDC vanomirira ivo madzimai mubato irori timbonzwa kuti vanga vari kuti chii panyaya yesarudzo yavo yemaprimary ichauya munguva inotevera. Parizvino regai zve tichaedza kukuratidzai zvanga zviri kutaurwa izvo nemumwe mudzimai zvakare Yvonne Musarurwa achitaura iye nenyaya yekushaikwa kwemadzimai munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika nyanya mumapato ezvematongerwo enyika kuti zvigaro madzimai vanenge vachizvidawo zvepamusoro asi vakawanda havasi kuwana mukana wekuti vawanikwewo vachipiwa zvigaro izvozvi. Saka ticharamba tichienda mberi tichiona kuti tingakupei
kuti munzwe zviri kutaurwa naivo madzimai zviri kubva mumukanwa mavo nyanya panyaya iyoyi nekuti vamwe vakanga vari kumisangano kunzvimbo dzakadai sekubulawayo kwakaitwa mumwe musangano mukuru uko madzimai vaichemazve vachiti ivo vanokwanisa kunge vachida kupinda munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika asi havasi kuwana mukana zvizhinji zviri kuvadzivisa vamwe vari kunzivo vari kutya kuti vawanikwe ivo vachiendesa aye anonzi maCV avo kuti vawanikwe vachipindawo mune zvematongerwo enyika zvichiburikidza izvo kubva kune nyaya dzezvematongerwo enyika kurohwa kwaitwa madzimai nezvimwe zvakadaro asi ndozvimwe zvatichange tichizeya nhasi kuti tinzwe kuti chii chiri kuita kuti madzimai vasawane mukana iwoyu masangano ari kuita zvakakwana here mukudzidzisa madzimai tinoona masangano akadai se Women in Politics ari kuita iwo misangano pari zvino vane umwe musangano mukuru vakabatana ne Women's Coalition muHarare vachiedza kukurudzira madzimai kuti vawanikwe ivo vachipinda mune zvematongerwo enyika iye zvine zvatakamirira zvedu kuti timbonzwa kune mamwe madzimai asi regai timbochingamidza vari paFacebook page pedu palive feed yedu pari zvino tinzwe kuti vari kuti chii tinoona kuti pane vamwe vatopinda muchirongwa regai tiende ipapo timbokuchingamidzai tiri kuona tina Billy Mavhunga ari kutanza muall ears ndiri pano tina Sibon Liswe Msipa Mpala ari kuti ndiri pano Swanbrick Junior Mahambo anzi hi How are you? Zambia Lusaka, tukukuona this good program. I love it. And I love your hairstyle. Star, may not be, maybe talking about you or me, but thank you. Edwin Mafa is saying, I'm watching from Cape Town. Roni Nyamanda, anzi, tapinda omuchirongwa. Ruth Adams, varipano, varikuona nesu. Tiripano, varikutivo, tiripano pachirongwa. Kane Gwatiringa, anzi, ndirikuona kuJohannesburg. Murisei kuhama. Kana murikupinda muchirongwa chedu, ivaima janya impakanzi shee kuitwa utoni takawanda. Uyezve ivaima nyora imi. Namba dzenyu asi ndiri kunzwa kuti tina amai Lynette Karenye vanobata ivo chigaro chemadzimai mubato reMDCT yava Nelson Chamisa vandakwanisa kutaura navo ndichivabvunza inini kuti zvakamira sei pamusoro penyaya iyoyi regai tiende kwavari tinzwe
zita rangu ndonzi Lynette Karenye ndiri chairperson wemadzimai kuMDCT. The issue atinayo izvozvi tiri kumuprocess yecandidate selection. Hatisati tapedza final list yekuti tiite make sure kuti taane madzimai mangani vari kuda kucancela, taane madzimai mangani ari kuda kumaMP nemadzimai kuti vachapinda ndevapi kuproportional nekusenate. Asi takakwanisa kupiwa maapplication maprovinces ese ari 12 ende umwe naumwe ainyora kuti anoda kuisawo CV rake papi. Asi process yatari izvozvi kubva nhasi kusvikira musi wa12 ndo process yatanayo kuita finalization yekuti vakakwalifya ndeapi, vari kuenda uku ndeapi, vari kuenda uku ndevapi. Vari kuenda kumaprimaries, vonopinda kumaprimaries. Semadzimai takatati neposition yedu mupati kuti tiri kuda 50% pakukwikwidza kucouncil, kulocal authority nekukwikwidza kumaMP. Asi mamwe madzimai kumareserva nenyaya yeviolence, nenyaya yeintimidation, nenyaya yefear, mamwe madzimai haana kukwanisa kuwana kushinga kwekuisa maCVs avo kumacouncils nekuparliament. Pati kunewo vanga vamachua vakakwanisa kuisa maCVs avo. Asi mumazuva maviri matatu anotevera tinenge taakunyatsoziva kuti province yakati yakabudisa maCVs mangani, province yakati madzimai akakwalifya mangani. Asi semadzimai tiri kungoti isu mutemo mutemo. Tiri kuda kuti tiwanewo mukana wakaringana navana baba mayuti ndizvo zvimwe chete vasikana vedu vechidiki vari kukura tiri kuti isurise kukura kwatiri kuita todawo kuvasimudzira kuti vavanewo mukana kukanzuru vawane mukana kumaMPs vawanewo mukana pamaproportional representation atichange tichizoisa kuparliament kuya kwelower house saka ndo process yatinayo asi tichingokurudzira kuti patichange takuenda kumaprimaries kwacho isu semadzimai pachea wemadzimai tichange tiripo tichionawo kuti fairness yaitwa kune madzimai ose akaisa maapplications avo
Aiwa potrukuwa kunzwa kuna mailinet karenye vanu bataivo chigaro che madzimai mubaturi MDCT ya vane Nelson Chamisa. Rigaite ndesha kare kuna mjare Yvonne Musaruru kwa vashita orao jawar kuona shiriku pinga iza madzimai akawanda kutiva pinde mnenya izu zizeje matunge rwenyika.
Vanu echiruma wano pungo otiva kazi hava kwanise kuchunga mirira. Opwishi kana makada kushichele cheta neche kuti mukazi anonga ari mukadzi wemunhu ari mudzimai mumba achida kuita kana kuti member of parliament murume anenge ari member of parliament munhu wekuti anongofokasa nongoti makiseni atongomuka achonanga kunero tsvaga power mukadzi uchambodawo sara pamba uchimbecha mabasa epamba saka isusu we are better leaders sevanhu vechikadzi pakuti we are responsible naekuti ndotanga ndatsvaira mba mangu ndotanga ndabikira vana vangu then ndo zvinyono tsvaga pawa zvinoratidza kuti zvoni even pakuchungamirira nyika yezimbabwe vanhukadzi vane mukana wekuti vakwanise kusimudzira nyika because mukatarisira for the past 38 years nyika yanga ichingotungamirwa nevanhu vechirume but hapana chiripo kubvira chipiwa independence munyika yezimbabwe tingori pazero hapana infancy tirikutoramba kuti tichowedzera kuondonga nyika yedu.
We're hearing the star from Yvonne Musarurwa, and we also heard from Mylinet Karenye of the MDCT. She is the chairperson for women's in that organization. So she was actually saying they are in the process right now of putting their list together, but she said they are very mindful of respecting the 50-50 as said in the constitution. So I asked her that, but how are you going to ensure that this happens? And she said, yes, they are actually having problems of women in the rural areas bringing in the CVs forward, because she said some of them are very, very afraid. You know, they've been harassed before, so they're not, you know, coming forward and putting in their CVs that they would like to take up some of these positions. So she says as time goes on, she's hoping that more women will actually bring in their CVs and we'll see a change from what we saw happening in ZANU-PF just recently.
Yeah, yebo ke simzile lapho ke uLinda Masarira ukhulumela elincele leMDC elikhokhelwa uNkosazana Thokozani Khuphe. Uxolo echasisa ke uNkosazana Linet Karenye ukuthi bona bakakhethi ukuthi ngobani abazancedisa basakulungisa, sithemba lakho kuzahamba kuhle. Kodwa okudanisayo nje ukuthi izolo sizwile ukuthi esinye isiphathamandla sivela kuleli bandla sehlulekile ukukhuluma emhlanganweni, abanye sebemisile ngoba sibona ukuthi bona basekela uNkosazana Thokozani Khuphe. Yikho besimangala nje ukuthi kambe kuzahamba njani laba besifazana bakhethana yini. Kodwa sengayikhatshana sizweni ke ukuthi uNkosikazi Priscilla Mseyayirambe Mshonga yena ubesithini kweminye imihlangano yokukhankasela abesifazana ukuthi bekhokhele.
Thank you.
Legislator Priscilla Msihaira Mbuimshonga, she's saying they are going to push for this 50-50 gender representation in Parliament. But most of her speech, she was still emphasizing what she had said before, you know, the controversial statement about how women should remind themselves that they are women by doing some, you know, some unmentionables like lifting their skirts or dresses, but people seem to be receiving the message well.
She seems very fired up, and people
and she went on about it.
I guess,
but
that's
the main gist is that women should vote for other women. That's what she's saying.
Wow, she seemed very fired up, and people seem to be receiving her very well, but let's wait and see what happens when elections do start. Kune awo vachango vakupinda mushirongwa tanga tiri kuona apo muzvare Priscilla Msihaira Mbuimushonga vachitaura ivo kuti madzimai vanofanira kuvhotera vamwe madzimai uye zvevaenderera mberi vachiti madzimai musi wamunoenda kunovhota zvitarisei mubva mazoziya zvekuti muri madzimai musavhotere varume nekuti vari kuti ivo varume kazhinji kacho vanoita kuti madzimai vasavhoterane asi voita kuti madzimai varwisane pachezvavo vasingazokwanisa kuti vaende kunovhoterawo vamwe kuti madzimai vapinde pazvigaro asi tiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga we have our first guest let's welcome Miss Abigail Mupambi of hashtag this constitution our constitution hello Makadi
Magadi zvenyu magadi ikoko.
Aiwa tiri wadi mungatiisa nanguro here nezve organization yenyu kuti inoita nezvei takanyanyotarisa nyaya iyoyi yemukupwa kupiwa kwemikana kwemadzimai 50-50 representation panyaya dzezve matongerwe enyika.
Isu organization yedu mashandira inoita ndotenda zvikuru nemukana iyoyu. Isu tinongoenda kuconstitution yenyika.
Mhm.
Toti ngai implementwe. Ngaitevedzerwe. yenyika kana yakanyorwa iripo kana ikange isingatedzerwe inongoita senovel iri musherefu. Saka inongogona chete kufandiswa kuti itedzerwe ndokunge isu taitora tikagona kuifambisa kana kuti tafamba tichitevera mavara akanyorwa pasi. Mukatarisa muconstitution yenyika imwe cheteyo masection acho akawanda ukatisa kubva kusection 18 section 14 17 section 80 section 56 pese ipapo unenge uchiwaona pakango human equality human equality but end of the day hatisi kuzviona zvichiitika saka isinongoti bumbiro romutemo ngaritevedzerwe takatarisana senenyaya iyeyi yamadzimai yokuenza mufa kwemukadzi.
Tinoona kuti manga muine misangano munzvimbo dzakawanda munyika uyezve kwamuri ikoko mamune musangano, zvii zvakabuda pamusangano iwoyu wokukurudzirana kuti madzimai vawanikwe vachipinda kana kuti vachivhoterana uyezve vachiremekedza ebumbiro remutemo?
Chokutanga ndingati tifambe zvakanyanya, ndafara zvikuru ndatiwo catch up nenyaya ya honorable the sister of mine honorable Priscilla Miserambe Mushonga. Na vamwe madzimai akati vakatitangira mberi pane zvepolitics vana mai Mudhuru navamwe. Tati tafambidzana pamwe chete nesuwo tichikurudzira 50-50 iyoyi. Ndingati takatarisana nemusangano zvikuru sei wanezuro wakaitika muBulawayo. Tinoona kuti madzimai akunozvigamuchira nokuti mapati akasiyana-siyana anga aripo, asi ini pachangu zvangu ndakaona kuti takatisarirei zvishoma vozokatarisa zvakada kuzotiitike ipapo. Unoona kuti mudzimai anga akamirira MDCT inokokerwa navachamisa akakonawo kuti ataure nechikonzero chokuti amwe ana kugona kumugamuchira kuvapo kwake. Saka tine basa rakawanda ratinofanira kunge tichiita, ratichitoona kuti aiwa tolerance chai chaiyo inofanira kuti tichitenge kudhila nesu isu madzimai. Whilst we are lobbying kuti vanhurume navo vatitarise vachishuduruka vachitisodedzera mukana, asi nesu pachedu tichine basa ratinofanira kunge tichiita isu samadzimai kuti tigamuchirane tichienda mberi. Ndotarisa zvakare pamusoro pekambeni iyi yatiyasimudzwa namai Misa Herambe Mushonga. Ini pachangu ndinoisupporta iyo sekandeni. Kana usingasupporti pese ndichifamba yangu tifamba tiri pamwe namai Misa Herambe Mushonga, kandisingasupporti chiitiko icho chavanoti chiitiki. Ini tandinotarisa ndinosupporta the agenda behind. Haikona chiitiko chorudzi irworwo. Ini pachangu misangano yese yatati tafamba anditenderani
nazvo. Aiwa, mombobata makadaro muzvare mupambi. Maybe before we let you go, can you just, you said something that really touched me. As far she was mentioning, remember when we were watching the video, you said, you know, there was a part where a lady was booed. Mentioning that she was at that meeting and she felt that although women were urging each other to vote for each other, they were not tolerant. Maybe just give us a little snippet of that before we move on to our next guest. What exactly happened?
What happened is that there was a panel of vanhukadzi vanobva kumapato akasiyana-siyana. Ndovakatitangira mberi society votisati tataura, vakataura pakazopinda kuti pachitaura mudzimai anga akamirira MDCT inotungamirwa navachamisa. Wakangokwanisa kutaura chete kusvika paintroduction iyoyo. Pavakangotaura introduction iyoyo ndopakabva paperera speech yake. Zvichikonzerwa nokuti vanhu vakatanga kuita booing, yatingati booing, vamwe vakatanga kuimba, vamwe vakatanga kubuda. Saka zvakadaro tinoona kuti tichine basa hombe isu semadzimai ratinofanira kuita kutanga kugona kugamuchirana isu pachedu. Whilst we are also fighting kuti vanhurume navo vasudurike vachitwezawo mikana, asi ipachangu ndakaona basa.
Aiwa, batai makadaro Star, you just heard there from our sister, she was referring to that incident, but take over from it.
Yeah, kodwa ungachasisela njalo ngesindebele athi ukutsho ngamafitshane inkosazana nampapa. Yeah, kwenzakaleni?
Yeah, okay, ngichasise lokho kwenzakaleni izolo.
Yeah, la ngamafitshane nje ukuthi umhlangano bonga.
Ngingathi njengamafitshane thina njengahlanganiso thina sithakazele ukuthi isisekelo sombuso sisekelwe silandelwe. Ma sesikanyele ikakhulu sonesi sikhathi esikhona sigilimisayo nale i-50-50 sihamba nje silabanye wona baba khona kwezompangazwe mase sithe sakhangela ke isenzakalo esenzakale kobulawayo recent ngomhlangano lo kade ukhona omama bebuthene sinanzelela ukuthi kuningi okumele sikwenze thina sesingomama mase sikhangele ukuthi thina ngokwethu sibe ne-tolerance ngoba sibona ukuthi laphana ke kobulawayo omama abaningi bakhulumile bevelela kuba different parties but kuthe sokuthi isikhathi sokuthi kukhulume umama okade evelela ebandleni MDCT elikhokhelwa ngobaba uNelson Chamisa kube lo msuzo lapha kuthina umama lwana sebephelela ku-introduction omama abanye sebephuma abanye sebehlabelela kodwa kuyana kuyathengisela ukuthi sisiselo msebenzi omningi okumele siwenze njengabomama as the women's constituency our house has to be put in order also lapho nathi sigangasele ukuthi nabo baba labo basinanze nabo baba labo babavule esingathi ke igate for the women lapho sikhangelela ukuthi si-achieve i-50-50 representation in all key decision making positions.
Siyabonga. Ye ungabamba khonapho kancinyane sizwa njalo ukuthi sesilomnye umhlonitsha wethu unkosikazi Lucia Matibenga yena ngumkhokheli webandla le-PDP njalo bekhona emhlanganweni le esikhuluma ngayo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Salibonani lonke, salibonani balaleli.
Mhm. Yes, ungasichasisela nje ukuthi umhlangano wenu lo ungabe kuyini impumela ebelawo. Iyanceda yini imhlangano lo esiyibonela sibalayo likhankaselane, likhankasela ukuthi abesifazana bevotelane. Ngibone ngani izancedisa yini ukukhetha oluzayo?
Yeah, ngithanda ukuthi ngichasise ukuthi omama labana esibabuthanisayo across the country. Siyabe sinohlelo esithi Women Election Convergence 2018. Uhlelo lolukade luluhlelo lokukhuthaza abesifazane ukuthi bahambe bayobhalisa ukuvota. So izolo besithe gwaqa kobulawayo sishare ama-interim figures awaphumayo ku-BVR registration ama-figures akhitshwa yi-ZEC okutshengisela ukuthi thina siqalisa uhlelo besile target yokuthi kuregiste omama abayi-2 million and besibuthanele ukukholisa ukushare ama-figures lawo nabomama ukucelebrate i-achievement yethu ngoba according to ama-interim figures e-ZEC sokulabo mama 2.8 million meaning ukuthi nxa ungumuntu okade uzifakele i-target usuyitshayile i-target esingathi ngesintu umgwazo vele uyahle ube ngumuntu othabileyo ofuna ukucelebrata ofuna ukuthi usheye labanye okade usebenza labo ukuthi hhayi sesisebenzile sesilapha so njengoba ukhetho solufika sizakwenzani lamavoti yethu.
Yes, so in other words you do believe that it's your campaign which made more women register, if you can also put what you have said in English.
Not solely we recognize as Women's Election Convergence that there were several other efforts. If I remember very well, there were NGOs, the political parties themselves, but we complemented each other and we are quite upbeat that our efforts paid off.
Mm-hmm. Tiripanya yoyo mai matilinga makadi enyu.
Ndinofara makadini.
Aiwa, tiriwadi tirikunzwa muri kutaura imi kuti pane madzimai anosvika iwo 2.8 million akanyoresa mune zvinyorwa zvamanga muri kutaura nezvazvo nezuro. Muchaona madzimai waya achizovhoterawo mamwe madzimai here kana kuti zvinozofamba sei kuti madzimai vanonyoresa vakawanda, asi taakuzotarisa kuti zvinozobuda musarudzo iyi nyanya kunyange tikatarisa iri pakanzuru kana kuti pamaparlamentary madzimai vanenge vari vashoma. Chii chamuchaita kuti muedze kuchidzira madzimai kuti vaone vachitsigirawo mamwe madzimai kana vachizogona basa racho?
ndoza tiri kuti chimano chatapinda iko zvino ndechekuti voti yakafanana nemari iri muhomwe tava kuchiona kuti kana une mari yako wotengei nayo saka iko zvino tasvika pachimano chatiri kuita yatinoti vote for a woman campaign saka tiri kungoti zvinhu izvi hazvigoni kuti tizvikwanise nokubwaira kweziso asi zvichatotora nguva tichidzidzisa madzimai tichidraw consciousness awareness yavo tichingodero misangano woichiwanda vanhu vachisheya maexperiences vanhu vachitaurira vanhu nokuti zvimwe zvinoitika mukutaziva
Inhuna dzipi dziri kutaurwa nemadzimai dziri kuvatadzisa kuti vasawanikwe vachivhoterawo mamwe madzimai
Nhuna dzinonyanya kunetsa ndedzekuti dzimwe nguva vanoudzwa kuti madzimai haatsigirani chinova chinhu ini pachangu handitenderani nacho ukaona madzimai asingatsigirani ukatarisisa kuseri kwavo kune varume vanenge vachikonzeresa kuti vanhu ava vasadi vasatsigirana but zvimwewo zvinoita kuti madzimai akone kupinda mberi kuti vandokanda mazita avo muheti kuti vakwanise kuti kurana for elections zvigozhero zvimwe ndezvekushayiwa zvishandiso zvakafanana nokuti unoda kufamba kubva papoint A kuenda papoint B takatovawo nevamwe vakasheya nekuti panenge pachiitwa maprimary muconstituency mapolling station mamwe anenge akawanda iwo unogona kuwanikwa panei kune imwe polling station okonewa kukurumidza kusvika nokuti hauna chokufambisa saka zvokushandisa zvakafanana nemari nezvinhu zvokuzoprinda matisheti nezvimwe madzimai anotanga kuti kudzokera sure chimwe zvenyaya yekuti mhirizhonga sarudzo dzomuno muzimbabwe magariro kubva zvangopinda ava veopposition but even before independence sarudzo dzemunyika muno dzinongofambirana nemhirizhonga mhirizhonga yacho zvino iko zvino yava wese yava mukati nemapolitical parties matinobva
okay siyabonga kodwa ungakahambi sicela usichazele njalo ukuthi kathi nxa lisithi abesifazane bevotela abanye abesifazane lapho kulabesilisa-ke abamabandla la abasekele abavele engamabandla abo khona kuyakuthini ngupho wesifazane okumele bemvotele nxa umkhokheli webandla labo engowesilisa
thina hantsho baya bebeku-ballot paper elilodwa abantu bonke laba i-ballot paper yama-presidency yabi khona hantsho kube ne-ballot paper yama-m p hantsho kube ne-ballot paper yama-councilor thina isifundiso sethu esikutsho yikuthi wena nxa ungumuntu wesifazane ngena phakathi kwebhokisi lona lelo lapho kuvotelwa khona ukhangele kuphela umuntu fana lawe ufake ucawako emuntwini yena lo ofana lawe
ongasavoteli umkhokheli webandla lakho kumbe obuvele umfuna nxa engasowesifazane
ayisho vele siyakhankasa thina ukuthi votelani omama so esikutsho yikuthi umkhankaso wethu lo ivangeli yethu leyi ingavele ingene kubomama omama bazavotela omunye umama nxa ungathela ukuthi bakhona omama baningi kudlula umuntu oyedwa votela at least one of those women
yes so since ibandla lakho lalo lilabesifazana labesilisa wena bazavotela bani laba abanye abesifazane labesilisa bevotele bani
i-vote for a woman campaign ngathanda ukuthi ngichasise ukuthi it's a campaign that is being supported across in our political party also in the People's Rainbow Coalition a coalition of five political parties sile presidential council presidential candidate engumuntu wesifazane so thina sikliye ku-People's Rainbow Coalition ukuthi vote for a woman yikampeyini yethu yikampeyini esiyithandayo esigijima ngayo
Ye, kulungile ububambe khonapho ecingweni mabela sike ngiyamukela abalaleli abasibukeleyo lapha ebulenjini silo Oscar Nare Nyathi sibe lo samukelisiwe Khumalo. Njalo siyananzelela ukuthi kule mbono ehlukeneyo ngokukhulunywe ngunkosikazi Priscilla Msihayirambe Mshonga. Ubusani Mbuso Ntini uthi so glad not all women are like Priscilla. Kodwa uStanford B Hobe yena uyamsekela uthi well said Madam Priscilla, Zim women libala elingalunganga. They cry for equality yet they vote for men. Lo Sakhile Lilinelaye ubukele lapho. Ye ngabona abanye bebengathandi nje amabala akhulunywa ngoba besithi bhadla unkosikazi Mshonga. Kodwa uLaxon lakhe uthi le nto yokuthi abafazi bevotelane bodwa can a ZANU PF project, why ingekho emakhaya and why divide the people based on gender? Ayikhona unkosikazi Mativenga lapho uzasichazisela ukuthi yebo ba divided abantu based on gender njalo iZANU PF project, kodwa asikwazi ukuthi kungani usisho njalo buti Laxon lakhe. Simukele njalo ubhuti Msunduzwa uthi babukele Jozi e-airport kanye lo S Linzi Harmon labo babukele Marvelous.
We have our other guest with us right now. Tina Mailinet Karenye, the MDC, Tia Vachami, Savano Mirevo, Mazmai, Makadiko, Pachirongwa. Aiwa, tiriwadi, murukunzwa iri mudandaro vazhinji vari kutarisa ivo kuti imi sebato reMDC yavachamisa zvii zvamuri kuitawo kuitira kuti madzimai vawanikwe vachizowanawo zvigaro zvepamusoro pamuchapinda mumaprimary tichitarisa zvatakaona zvichibuda kuZANU PF.
Isu semadzimai tiri kutarisira kuti zvinhu zvedu zvinge zvichiitwa murunyararo. Tiri kutarisawo kuti semadzimai shataka kumbira kumusangano kuti tiwaniswewo mukana wakaenderana nevarume nemayuti nevese kuti tiuwane. Ende musikana uyu patakaupiwa takakokorodzawo madzimai wose kuti vese vanonzwa kuda kumira kumakanzura, kumaMPs, kumaproportional representation, kusenate vanyore maapplications avo vese maapplications avo akatambirwa. Saka naizvozvo tiri kuti isu kota yedu yemadzimai nemayuti kwatinenge tati isu toda mareserved seat iwayo tiri kutora mareserved seat, ende takati kuti titoona pekutangira masiti ose ekukanzo akakwikwidzwa nemadzimai muna 2018 chero takaahwina seMDC kana tisina kuahwina, tiri kuti ndopekutangira masiti wayo ese ari ekupaliamendi nekulocal government ari reserved for women. Then tichibva tatsvagawo ataiona kuti aya tinokwanisa kukwidzidza semadzimai, tikabva tatorazve kuti aya ndo masiti atiri kuda. Saka tasara kuti tiende ndekwekuti madzimai achanokwidzidzana oga mune nzvimbo dzakati wande, asi mumwewo madzimai ari kukwidzidzana nevarume. Saka ndo zvimwe zviripo patiri kuita parizvino.
Ko kumadzimai vekumaruva tanga tiri kunzwa kuti vakawanda havana kuunza maCV kana kuti zvinodiwa kuti vawanikwe vachipindawo musarudzo idzodzi, zvakamira sei?
Madzimai ekumaruva mazhinji acho haana kukwanisa kusimuka kuunza maCV. Vazhinji kuvabvunza vangori nemweya wokutya. Vamwe vanoti isu kuti tizoisa maCV edu tikakwikwidza tinozotanga zvekurwiswa munguva yesarudzo from the ruling party, nekuti history irimo muZimbabwe ndeyekuti munhu wese anoda kumira kunyanyanya munhukadzi ukaiswa victimization iyoyo, ukarohwa kana ukapisirwa musha. Saka vanhu vanongofunga sarudzo dzagara dzichiitwa muZimbabwe, paya panorohwa vanhu, paya panourayiwa vanhu. Saka munhukadzi kuti azoshinga unoona murume wake kuda anenge akuti uruda kuti unokwidza kuti uzondipisira musha wangu. Saka haizi nyore kumadzimai kuti vasimuke vatinokwidza. Saka vazhinji vatinoona ndevaya vari mune nzvimbo dziri nani, zvakaita semunana Harare, semumataunzi imomo. Asi kazhinji zhinji kumaruzevha madzimai edu vari kutya. Zvosiyanawo nedzimwe nzvimbo nemadzimai acho kuti umwe akura zvakadii papolitical career yake, ndopaunoona achishinga kuita fizi. Asi vazhinji wacho unongoti ndinotya. Saka tichine challenge uye tichitone basa semadzimai kuti tiende pasi ikoko kunovadzidzisa kuti aiwa izvi hazvinei nekuti unodzidza zvakadii hazvinei nekuti uri ani asi zvine chekuita maringe nekuziva zvauri kuda nekunomirira vanhu zvakanaka ndozvatinoda kuti titange kudzidzisa madzimai tichibva nechepasi tichikura nekuti ndinoona macivic organizations edu mazhinji haadi kubata madzimai achiri pasi kana kuti vasikana vechidiki vachiri pasi vanoda kuzotanga kudzidzisa munhu atove mukanzo munhu atove mupariamendi zvinova zvinodisadvantaja madzimai macivic organizations anofanira kuti tichingobva kusarudzo vaya vese vasiri kupariamendi nevasiri kukanzo votanga kudzidziswa kuitira kuti panozonzi kuvanhu uyai vanhu vanotanga kusimuka.
Mai Karenya, maybe if you can just tell us that in English. I had asked you a question that what's the situation within the MDCT regarding the participation of women in the parliamentaries, judging from what we have just seen coming from ZANU-PF, where they failed to meet their 50-50 quota. What are you doing as MDCT by Nelson Chamisa? If you can just tell us.
As a movement for democratic change, as the Assembly of Women, we have encouraged the women to participate in the coming elections. So we are in the process of selecting the CVs, and we are also in the process of receiving the CVs from the councillors and CVs from the members of parliament. Right now, we have received at least every constituency has submitted their CVs, but not all of them are participating as women. Some of the women are forthcoming, but some are not. But the challenges we are having is in the rural areas, the participation is very low. If you ask them, they will. Is very low, and they are saying they have got the fear, the victimization from the ruling party. They have also this history that in the past elections, women were beaten up, women were victimized by the ruling party. So they are failing to participate because of that issue of victimization. But in the urban areas or in the growth points, people are coming up and they are eager to go in the primary elections. But at this moment in time, we have identified the reserved seats for women in the local authorities and in the parliamentarians. So at the moment, some of the women are saying they are going to contest each other, and other seats we are going to contest with men. But we have said all those local authorities and all those seats for the 2013, which we managed to go for the election, even those constituents which we lost to the ruling party, we are saying that's the way we are going to start with. So all those seats which were contested by women in the last election are reserved for women, and all the women are going to challenge each other. And for others, we are going to challenge with men. But, by the end of the day, some of the women are going to lose to men, but those who are reserved for women, we know automatically whoever is going to win is on our advantage because those are reserved for women. But I know by the end of the day, we wanted to achieve the 50-50, but I don't think we are going to meet the 50-50 because in other areas, women did not even apply.
Okay, if you can just hold on the Mai Karenye star, as you heard from Mai Karenye herself. She's saying some of the women in the rural areas did not apply because of fear and intimidation. But I understand we have a caller, Mai Nkomo, who's on the line from the UK.
Yes, siyakwamukela kuhlelo, Mai Nkomo.
Oh, thank you so much.
Yeah, ungasiphathisa sinike umbono wakho ngalolu dabo lusegudwini.
Yeah. Let me just answer what you were saying, just to support that about the woman getting that fear. Or I don't know whether when they asked the women to bring their CVs, are they not considering education as well?
Hello, Mai Nkomo. You can actually speak directly to Mai Karenya. Mai Karenya, muripo here pa Nariapa. Mai Nkomo, pane zvavada kuvhunza panyaya yemadzimai vekumaruwa.
All right, Mai Karenye. Ndani kumbira kubvunza kuti since madzimai muchiti vari kutya kuti vamwe havazokwanisi kuzvimirira vanotya kuti
mishavo ichaparadzwa kana kuti vacharohwa kana kuti vachadii. Sisi yezvinezvi nemaonero atiri kuita vanhu havasi kurohwa like before. Hamuna kukonzidha here education yevanhu kuti pane munhu anogona kuti ndongoti ndodawo kupinda kuti ndimiririre lesemashonaland west kana kuti ndive MP kana ndive kansela kana kuti whatever kuparliament. Ini ndisinawo dzidzo yekuti ndinonokwanisa kuitawo dhibheti nekutakura zvataurwa nezvadzoka because pamwe panenge pachida chirungu iwe hauchigone asi iwe uri kuda kuita mutungamiriri. Hazvisiri zvere.
Isu semusangano weMDC tiri kunyatsotaura pachena kuti kunzi uite kansela kana kuti uite MP hazvidi madhigirii. Asi haizivi nyaya yekuti iwewe ukanzi dzidza wonzi usadzidza. Tinoencourage zvechokwadi kuti kana wapindawo muposition yedecision making unofanira kuzvikudziridzawo panzvimbo yedzidzo yako nechii. Asi hazvisiri izvo zvinonzi munhu kana usina kudzidza hauchakwanisi kukwikwidza mune position yaunoda. Chiripo chatinoencourage ndechekuti munhu wese anobvumirwa kushandisa mutauro waanoda kana apinda muparliament. Unobvumirwa kutaura nechishona, unobvumirwa kutaura nechirungu, unobvumirwa kutaura nendevere or any language yaunoda. Saka izvozvo hazvizivi izvo zvingakutadzisa kuenda kudare reparliament. Nekuti variko vatori kuparliament pari zvino, vasina kana kusvika o level. But achikwanisa kumiririra mhuri yekwake, achikwanisa kuteerera, achiuya kuparliament, achidzokera ati nezvinhu zvaanenge atumwa. Saka iyoyo haizivi nyaya yekuti kana uchinzi hauna kuenda kuchikoro hauchakwanisi kumirira vanhu. Unokwanisa asi hausiri munhu wekuti unoti kana waenda wozi haukwanisi kuwedzera dzidzo yako. Unowedzerawo dzidzo yako ezigo. Nekuti historically madzimai mazhinji havakaendeswa kuchikoro, vanakomana ndivo vaiendeswa kuchikoro. Saka isu semusangano tinoti iwe unokwanisa kumiririra vanhu kana wapinda kana usina kunyambopinda pachigaro. Unobvumirwazve kungoti udzidzero mbidzana mbidzana kuti uwanise dzidzo yako kuti inge ichiwedzerwa. Asi haizivi nyaya yekuti haukwanisi kumirira vanhu kana usina kuenda kufom 4 kana kudzidza.
Aiwa mashoko makukutu, tinokutendai mainkomoka. Nhasi takutombo kukatai because tasara nenguva shoma nana. Tudambo tipedze nevanyarikani vedu kuitiro timbovabvunza pane zvatiri kuda kuvunza.
Singakuvuyela kuwe njalo Nkosikazi Mativenga. Ungasichazisela ukuthi kubandla lenu le-PDP njengoba kuyini elibambelele umkhankaso kakhulu, kuyini elikwenzayo ukunanzelela ukuthi inani labesifazana liyalingana labesilisa kuzikhundla zokukhokhela?
Esakwenzayo esingathi kubold into eyatshengisa ukuzimisela kwethu. Laphana iparlament ibize ama-secretary general awamabandla ukuthi bazosayina, basayinele ukuthi into le-50-50 bakholwa ngayo and bafisa ukuthi ibe implemented. U-secretary general wethu wahamba wayasayina on behalf of i-pledge yokuthi i-50-50. Njalo ngifuna ukuthi ngicasise ukuthi i-50-50 ngumthetho. So ngabona kusethula, kuyabe kusethulwa umthetho. So silesifiso sibili esokuthi kube labomama abaningi abangena ekukhankaseni ukuthi babe ngabantu abamela kukhansili, kuparlamenti, kusenethi lazo zonke iindawo ezokumela abantu elizweni. Sileni imihlangano eminingi ohlanganisela wona lowo esawenzayo sibambane lamanye amabandla okukhuthaza ngoba phela lapha esikhona esingakwenza ukukhuthaza ngoba umuntu vele wamdonsela ukuthi ubuya kuphela uzofaka ibizo lakho. Esingakwenza, the little we can do is to encourage ukukhuthaza kukurudzira.
Kodwa sesizwile, nje ukuthi abesifazana ikakhulu abemaphandleni bamadolonzima abanye bayisaba ukuthi bencintise, bona libakhuthaza njani? Njalo liyafika yini emaphandleni? Omunye umlaleli uthe kathi liyafika yini emaphandleni, omunye uthi indaba lisehlukanisa abantu ngobulili.
Ngoba omama nxa sebekhuluma ngamalungelo abo abantu bagijimela ukukhuluma ukuthi selehlukanisa abantu but nga omama bebandezelwa uquiet kakhulu okokuthi awusezicabanga ukuthi kulabantu ezibabo kepha asikunanzi lokho okwabantu abathanda ukugijimela izinto ezenza ukuthi sithule asisoze sithule ngamalungelo abo mama ngithanda ukuthi emaphandleni siyahamba kakhulu kunje sengiyalungisela ngemandla enzabe ngisevungu emareserva sibuthanise omama sibakhuthaza lathi sithangela ukuthi uma wadethu bangaki asebefakile amabizo abo ukuthi babe ngamakhansila and lethuba elihle ukuthi as i-People's Rainbow Coalition omunye othisa ukuthi abe yi-MP yevungu constituency lapha kwele Midlands umuntu wesifazane so emaphandleni siyafika but izinto zokusebenzisa zona lezo ezihlupha amalunga ethu lazo ziyahlupha thina inkokeli so siyabe sizama kodwa sizama singelazo izinto ezenza ukuthi sisebenze ngokuphangisa njalo sifenelise ukuya ezindaweni ezijiyeneyo.
Yes, siyabonga. Interesting. The People's Rainbow Coalition, she's saying they are there in the rural areas encouraging women to participate, although they lack resources to carry out some of the, you know, campaigns they would like to instill there in the rural areas.
Let's hear from Maika Renye. Maika Renye, tukunzwa hapo kuna mai mativi ngavari kutorosha, vari kuita kumaruwa. Kuimise MDCT, jiri nyore ere kutiku madzimai, ingofu, utira hii madzimai, kana uti madzimai, tutauti mupinda hapa pa 50-50 hapa. Zviri nyore here nekuti vamwe vanenge vachidawo kuvhotera ivo varuma.
Ya, zviri nyore pakuti munhukadzi anoti anewo pfungwa dzake. Asi chandakaona ndechekuti pakufamba kwatiri kuita mushure mekunga tavadzidzisa kuti tiri kudawo kuti vakakwikwi vakaisa maCV avo semadzimai kumakanzela kwavo nekuma MPs kwavo tigovapawo rutsigiro asi by the end of the day dzidziso zhinji haidi kuita tasindana nesarudzo dzidziso zhinji inoda kuita tichine nguva yakati wande kuitira kuti titi kana tofamba pfungwa dzedu dziri pamwe chete asi pari zvino nepetala tatewe kutoziva kuti vari kuda ndevapi vasiri kuda ndevapi taakuchingodzidzisana kuti munhu pauchange waakunovhota pari kumira mai vekupati kwako pari kumira muyuti pari kumira baba zvese zvichienda zvakadaro asi kune kwese kwataka identify tichiti uku ndokwemadzimai aiwa hatisi kumboita dambudziko madzimai ari kuzvitambira nemufaro kuti at least tawanawo kuwadhi redu remadzimai tawanawo kumaMPs kwetu kwemadzimai saka madzimai ari kufara kuti at least tinenge tiine mareserve seats atinonokondesa tiri tega semadzimai anenge akwanisa kupinda muprimary iroro akahwina tese towirana naye nekuti ndiye atinenge tawana uye munhukadzi saka pari zvino hakuna kana challenge yekuti muadzidzi muati uyu ndiye candidate renyu rechidzimai kana kuti iyi ndiyo siti yenyu yemadzimai
aiwa Maika Renye apo ndoti tinotenda chaizvo nguva yedu ndo yadyanana tapererwa nenguva asi tinokutendai Maika Renye veMDC chairperson weMDC yavachamisa uyezve tanga tina mai Abigail Mupambi veHashtag This Constitution star who did we have?
Yes, bonge njalo unkosikazi Lucia Mativenga yena ukhokhela iPDP nguye ukhokhelayo lapha and bekhuluma eTsegweru njalo olivalelisayo sithandekile Mhlanga ngisithi asihlanganeni njalo ngolwesine oluzayo lapho sizabe sikhuluma khona ngeziphathelane labesifazana ku asihluzeni bomama.
And I'm Marvelous Mhlanganya who is saying let's meet again next week here on the Women's Round Table where we speak about issues affecting women. Have a very good night. Well, Star, I think today we have time, so we can just maybe, I think the big question was, are women mandated to vote for other women, or the women that they're voting for have to know what they're doing? Yes. What's your take?
Actually, Mativenga did answer that question, that this is a campaign, so they are encouraging the women to do it. It's not like it's at gunpoint or anything.
I think that's a big question, and you know, we ended off on a very high note. Thank you so much, sir. And thanks to all our valued listeners and those that were following us on Facebook. We really, really thank you. Sorry we're not able to acknowledge all of you today, but thank you. And please don't forget to join us again next week. Bye-bye.